That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Tereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro 22 kukadzi 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuuya nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Matunhu akawanda emunyika otarisirwa kutanga kubaya nhomba yekudzivirira utachiwana unokonzera COVID-19 zvichitevera kuendeswa kwenhomba iyi kumatunhu ose makuru emunyika. Hurumende inozivisa kuti nhasi izororo rezuva revechidiki reNational Youth Day iro raichechedzwa nezuro musi wa21 kukadzi. Nengo dzeMDC Alliance 12 dzakasungwa kuchinoi nemugovera dzotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi kuchinoi kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Matunhu ose emunyika anonzi ave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye vanhu vari kutanga kubayiwa nhomba iyi nhasi mumatunhu akawanda. Izvo zvinotevera kutumirwa kwakaitwa mishonga yenhomba yeSinopharm kumatunhu ose mushure mekunge yapinda munyika nemusi wemuvhuro svondo rapera kubva kuChina. Hurumende yakazivisa kuti vashandi vari pamberi mukurwisana neCOVID-19 vanosanganisira vana chiremba, vakoti, mapurisa nevashandi vepamiganhu nenhandare dzendege ndo vachatanga kuwaniswa nhomba iyi. Kuparurwa kwechirongwa chekubaya nhomba iyi kuri kuuya panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19 munyika wadzikira zvikuru. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana ndivo chete vakafa nechirwere ichi nezuro wakare, uye 29 kana kuti 28 vakawanikwa vainacho. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichinyika yose kubva pachatanga vave zviuru 35 nemazanamanomwe ane 56 kana kuti 35,796. Kuchitiwo vanhu vakashaya vakanga vasvika pachiuru nemazanamana ane 36 kana kuti 1,436. Mukuru wesangano rinoona nezveutano munharaunda dzemunyika reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti chinhu chakanaka chose kuti nhomba iende kumatunhu ose emunyika, uye vanoti panofanirwawo kusimbiswa nyaya yekushandiswa kwemitauro yematunhu iwayo mukupiwa kwedzidziso pamusoro penhomba iyi.
Hongu chirongwa chakatanga kuparurwa mudhorobha reHarare, asi tinenge tichikurudzirawo zvekare kuti Zimbabwe haisi Harare chete. Saka munhu angadai ari kubhinga ngaapihwo mukana wakafanana neuri kupihwa munhu ari kuHarare. Munhu angadai ari kucholocho, angadai ari kuchipinge, angadai ari kumudzi Nyamapanda, munhu iyeye anenge achitarisirwa kuti apihwo mukana wakafanana neunopihwa vanhu vanenge vari mudhorobha reHarare.
Tiri kuonawo kuti vanhu vari kunzi vari kutanga kubayiwa vanhu vari mumapoka akaita semapurisa vezvomutemo, vemabhodha nevamwe vakaziviswa nehurumende kuti ndo vachatanga kuwana nhomba iyoyi. Muri kugutsikanawo here neurongwa ihwohwo?
Nauye avari kuti mafrontline health workers ndo inotori best practice iri kuitwa kune dzimwe nyika kwese. Vakatanga nemafrontline health workers. Mukatarisa nyika zhinji kana kuSouth Africa chaiko, vakatotanga kubaya vashandi vezveutano, vakatanga kubaya ivavo vamadoma ivavo, vakaita sevashandi vezveutano vekumapurisa, vashandi vezveutano vekumauto, vekuimmigration and so forth. Vose ivavo ndo vanotonzi mafrontline, ivavo maguidelines agara anotoripo eWHO. Saka tinenge tichitotarisirawo kuti dai hurumende yeZimbabwe yatotevedzera maguidelines iwawo eWHO yekuitira kuti mafrontline health workers ndo vane risiki yakanyanya yeexposure kubva kuchirwere cheCOVID-19. Saka zvinenge zvakakosha kuti tutanga naivavo vamwe tese tozoteera asi variwo vatangwa navo.
Ko panyaya dzidziso
ngaisvike kumatunhu akasiyana siyana, ngaitaurwe nemitauro inotaurwa nevanhu vari ikoko, vangava vari vanhu vekuPlumtree. Dzidziso ngaitwewo nechikalanga ikoko, vari kubhinga ngaitwewo nechitonga, vari kuhange ngaitwewo nechinambiya, kuitira kuti vanhu vanyatsonzwisisa dzidziso iri kuuya.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Nengo dzebato guru rinopikisa reMDC Alliance gumi nembiri dzakasungwa pamahofisi ebato iri muchinoyi nemusi wemugovera dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi muchinoyi makare dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nekurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vakaudza bepa Nhaure Herald kuti vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera mitemo yekuti vagare mudzimba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo.
Munoziva kuchinoi paparty headquarters pedu pakasungwa chairman wedu weprovince yeMashonaland West vaMagunje nevamwe vakuru vakuru vebato muMashonaland West Province vari paoffice vachiita basa. Vakasungwa nemapurisa nemasoja akapakata zvombo zvinotyisa. Kutaura kwatiri kuita vakarara muchitirongo, tinotarisira kuti vachaenda kucourt nenguva dza 8 AM nhasi. Zvavari kushandisa inyaya yekusunga nekuvhundutsira, vachisunga vanhu vachivanyima mabheo, vachivapa mhosva dzisinei, vachingoita zvakawana. Munoziva tine nyaya yaharuzi veshe makomborero akabatwa futi nenzira yakadata seiyoyo futi dzikaridzwa zvinotyisa. Vachida vachimusunga achisungwa nevanhu vasina kupfeka uniform, vanhu vasiri mapurisa, inyaya iri kutonetsa futi kumatare edzimhosva. Asi nenyaya yekuti vamunangagwa vari kushandisa zvisizvo kumatare edzimhosva kwese, kumapurisa, kumasoja kwese, vari kushandisa vana veZimbabwe zvisizvo kuvaitisa zvinhu zvavasina kudzidzira.
Munoreveya
vanhu vanenge vakadzidzira kuseva nyika, asi ivo vaakumanikidzwa kuseva ZANUPF.
Ko zviri kunzi nemapurisa vakatyora mitemo yeCovid-19 yekuti vanhu vasasangana?
Mhosva ndikada kutarisa hapana. Tikada kuti mhosva here, haisi mhosva. Tinongoona kuri kungoshaya zvekuita, kungobata pese pese kuda kujustifya zvinhu zvavakaita zvinonga zvisiri pamutemo, nekuti kusungwa kwakaitwa maleaders hakusi pamutemo. Vari kungotsvaga tsvagawo zvokutaura kungati vanhu vari pabasa pavo, woti hanzi illegal gathering kana kuti kusangana zvisizvo. Bose mungasangana zvisizvo sei muri pabasa penyu, muri paofisi penyu?
Saka zviri kuitirwei semaonero enyu kana muchiti hapana nyaya?
Nyaya iripo chaiyo chaiyo, inyaya yekutya, inyaya yekuvhunduka. Saka vaakushandisa mapurisa zvisizvo, vaakushandisa masoja evanhu zvisizvo.
Asiwo kunze kwebato renyu pane vamwe vari kumboitawo here misangano yakadai vahlachwa?
Hapana zvemusangano zvaiitika. Vanhu vari kuita zvemusangano mikuru mikuru nemarali chaiwo iZANUPF zvinozikanwa. Kumashonaland Central kwese maprovinsi kwese vari kuita musangano dzavo zviri kunze kwezviga zvakatarwa zvinofanira kutedzerwa zveCovid-19. Asi isu maleaders vedu vanga vari paofisi vakuru vakuru veprovinsi vanenge vachitotungamira provinsi.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yakatara zuva ranhasi muvhuro 22 kukadzi sezuva rezororo rezuva revechidiki reNational Youth Day, iro rinocherechedzwa musi wa21 kukadzi sezuva rekuberekwa kwevaive mutungamiri wenyika mushakabvo vaRobert Mugabe, avo vakaberekwa musi wa21 kukadzi 1924. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakazivisa kuburikidza negwaro kuti sezvo zororo rezuva revechidiki iri raicherechedzwa nezuro musi wesvondo rakanga rakanangana nekupera kwesvondo, Nyika ichange ichicherechedza zvakare nhasi zuva iri sezororo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mukuru werimwe sangano revechidiki replatform for youth and community development vaClaris Maduku vanoti zuva revechidiki iri rakakosha asi kazhinji zvirongwa zvevechidiki zvinopedzisira zvatorwa nevezvematongerwo enyika zvikuru vebato riri kutonga reZANU PF ava nenge voshandisa vechidiki ava.
Hurumende yeZimbabwe inoda kushandisa zuva iri rekupemberera vechidiki kuti iwane yatingati value iri political chat ndo pane dambudziko randiri kuona. Asi kupemberera zuva iri muchitarisa kuti rinenge richisimudzira yatingati inzwi kana mavoices, richisimudzira zviito yatingati maactions nezvakawanda wanda zvinoitwa nevechidiki, izuva rekuti tinenge tichitaura kuti vechidiki vari kuitei. Kusiri kungotaura chete asi kuti tichionawo zviri kuitika. Tingati munyaya dzakafanana nekuti kuparliament kune vechidiki vangani, mune nyaya dzehupfumi ikonomi yedu ndevechidiki vangani vari kuoneka vachiita zvinhu zvinosimudzira nyaya dzehupfumi, ndevechidiki vangani vari kutaurwawo nezvavo zvekuti vangakwanisa kunzi maheroes kana kuti mamentors, marole models mukati menyika. Ndozvandinofunga ndozvinonyanya kukosha. Dai izvizvo zvatinenge tichitaura nezvazvo ndinonasa kuti hupfumi hwedu hungaenderera mberi, ndinoti kuti nyika yedu tsika nemagariro zvingaenda mberi. Asi inenge iri fiye yangu semutungamiriri weplatform for youth and community development ndekuti zuva iri ragara sekuya kwarakaita inenge ingori nyaya yatingati appeasement, iya yekuti vanhu vanenge vachiti aiwa vamugabe vakaenda asi vachiziva kuti pane vamwe vaitsigira vamugabe vaanenge vasara vachingoti havana kubatwa zvakanaka. Saka inenge ingori iya yekuita tokenism.
Saka muri kuti here vechidiki havasi kukwanisa kunge vachibatsirwa muzvirongwa zvavo?
Ndikuona sekuti culture iyi yatinayo inenyakuuya kuenda kumusangano uri kutungamirira kuti variko ikoko vanenge varivo vanoda kuti kana vechidiki vakugara pasi vachitaura nyaya vanenge vatopiwa agenda yacho iyoyo vezvematongerwo enyika. Saka munozoona kuti panenge pakunzi ava hatisi kuvada kuti vange varivo vanopindirawo munyaya dzezveupfumi nekuti vanenge vachinzi ndeve opposition. Ndinoona kuti inyaya yatinenge ichida kuti inyatsokurukurwa zvakasimba ichisanganiswa kunyange masangano akazvimirira ega akafanana nesuisu vana platform for youth and community development. Kutaura kwatiri kuita kuno vazhinji vanenge vachiita zveopposition vanodongodismisa kuti aiwa youth day ikutaura nezvavamugabe, youth day itaura nezvezanu PF. Kunyange dzimwe dzenguva paine kuedza kuri kuita kuti dai taita kuti inge iri yevechidiki vanosanganisira masangano ese. Saka iyi idemon pari zvino yaakukwana kwese vari kuita zvemusangano kuzanu PF ndevari kupikisa pakusatrustana nekuda kwetsika yezanu PF yatorawo nguva ichingoti zvese zvinoitwa panoita itinoti hijacking. Kana pane chirongwa chemayouth, mayouth anenge achizoshandiswa. Ndo nyaya inonyanya kutirwadza tichitaura nezveyouth day.
Havanga vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunhare kuchipinge kuManicaland nestudio 7. Asi mumwe wevechidiki vebato reZANU PF vaAlex Gakanje vanoti zuva revechidiki rakakoshera munhu wese sezvo kuine zvirongwa zvevechidiki zvisingatarise kuti wabuda mumbamani, uye bato ravo harisarudziro kuti ndiani anofanira kunge achipiwa zvirongwa zvebudiriro.
Zuva revechidiki tinorigashira nemufaro nekuti izuva rinoratidza kuti hurumende nemakurukota ose anotenda kuti munyika ino mune vechidiki vane chekuita mukuvakwa kwenyika. Zvino zuva iri harifaniri kuita zuva rekungopemberera nekuti riri pakarenda bedzi, aiwa rinofanira kuita zuva redu rechidiki rekuratidza pachena kuti takakoshera nyika kubudikidza nekuita mabasa ebudiriro anosimudzira nyika yedu, mabasa anoita kuti nyika yedu ive yakawandudzika. Izvazve ratinofanira kurangaridza vechidiki kuti aiwa katarisai muone isu hatina chatati taitira nyika yeZimbabwe chinooneka, chinobatika, chinoverengeka, chinoratidza kuti tinokwanisa kuitungamira mune ramangwana. Vechidiki vakapedzisira kuita chinhu chinobatika munyika ino ndevechidiki vakarwa hondo yerusununguko kuti wane political independence, kuzvitonga kuzere nesimba rezere mune zvematongerwo enyika. Yanguva yedu yechidiki yekuti tirwewo hondo, tiite chinhu chinoratidza kuti tine kwatakananga.
Muri kuwana here rutsigiro rwakakwana kuti munge muchiita zvamuri kushuvira izvozvo sevechidiki?
tirikuona rutsigiro rwakanyanyisa zvikuru. Hakuna nyika inotsigira vechidiki vayo kudarika nyika yeZimbabwe. Rutsigiro runobva pakuwana dzidzo kana kuti fundo yemhando yepamusoro-soro isingawanikwe kune dzimwe nyika. Ichiwanikwa nemutengo wakaderera. Chechipiri, matanho anotorwa nehurumende ari kugadzira mikana inoenzanisira kuti munhu wese ange achiwana upfumi. Izvi riri pachena isarudzo yako munhu kuti wafunga kuti tsitsa nezvematongerwo enyika here kana kuti wafunga kuti tsitsa nezvekuvandudza upenyu hwako.
Kune vamwe vagakanje vanoti nyaya dzebudiriro dzamuri kutaura dzinongonanganiswa kubato rimwe chete rinoveresa PF. Munoti
mari dzakaita sedzekubatira vechidiki mumabhizimusi dzinowanikwa kuna Empower Bank. Iko kwakufunge kadhi remusangano kunongoda kufollowa procedure kana kuti waro wekutupiwe nawo mari. Kana uchida kuwana mugodhi wezvicherwa unoenda kuministry of mines akufunzwe kadhi remusangano. Ndingatoti vazhinji vane migodhi munyika ino havasimbori vezanupiefu, asi kuti vechidiki vanobva kubata vanopikisa vane unyope nenungo dzekusada kufambira zvinhu vanofunga kuti chinonakisa upenyu hwavo kuchiriko kuhurumende.
Ava vanga vari mumwe wevechidiki vezanupiefu Alex Gakanje vari parunhare muHarare nestudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo reThe Herald rine musoro wenhau unoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC yatanga urongwa hwekutevera nekutora ichidzosa kumusha upfumi hunotakurika pamwe nehusingatakurike hunokosha mamiriyoni emadhora anodarika 13 emari yekuAmerica wakaunganidzwa munyika shanu nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kuburikidza neuori. Bepanhau reThe Standard rine nyaya inoti mumwe wechidiki webato reZANUPF muzvare Corin Madzokera ava nemakore 34 ekuberekwa avo vanove mumwe vanhu vakakuwadzwa pakaputika bhambu munhandare yeWhite City Bulawayo makore 2 nechidimbo adarika vari kuchemawo kuti vakanganikwa sezvo vakaremadzwa nebhambu iri. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari muhofisi yegurukota rezvemukati menyika muLibya vanoti gurukota iri rakabuda nezuro svondo risina kukuvara mushure mekunge varume vaive nezvombo vakarwisa motokari yaro pamwe nedzevachengetedzi varo. Varwisi ava vanonzi vakaridzira pfuti pamotokari dzavafati Bashaga nemusuwe svondo muTripoli apo vaipfuura nemuguta iri mushure mekushanyira kambani yemafuta yeNational Oil Corporation iri muJanzu. Zvuru zvevanhu vairatidzira zvakapinda zvakare mumigwagwa yemumianima yose nemusuwe svondo zuva rimwe chete zvichitevera kufa kwevanhu vaviri mushure mekunge mapurisa nemauto vashandisa mabara anouraya pamwe nerabha kuvanhu vairatidzira vachiramba kutambira kubvutwa kwemasimba nemauto kwakaitika musi wa1 kukadzi. Yana nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi kwapo ndinonzi mukoma tapinda ndiri kumarikano Rustenburg kuda kuzivawo nezvekuti vaccine yakauya iyi yakamira sei. Vana veZimbabwe vakambotaurwa here nezve chakanakira kana chakashatira vaccine iyi? Ivo vakuru vacho vakatanga kubayiwa umbowo hwakapuwa vana veZimbabwe kuti vaccine yavakabayiwa ndiyo ichabayiwa vamwe vanhu vese uripo here?
Studio 7 apo mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7 vateereri vose veStudio 7 mukasei. Ndiri kuda kutaurawo pamusoro pamai Mnangagwa vari kuti madzimai eZimbabwe ngatibatsiranei kudzanyira nyika. Samai venyika zvange zvakadii kuti utange waona kuti mhuri yako iri kudyei iri kurarama sei munguva ino yelockdown. Dai muri mai vane chido nevanhu pamwoyo, mungadai muri kupa zvikwanisiro kumadzimai ese ari munyika yeZimbabwe.
Mamukazi mwana mukomata inonoka hwande nana mablessing zulu mose kukustudio 7 tinokwazai. Tinokutendai nenhau dzechokwadi dzamunotipa zuva nezuva. Asi mubvunzo wangu ndoda kubvunzawo vava vamamuri vanonzi vachinyoka vanga vachitaura zvekuti ZANPF inoita maDCC ayo nevanhu vari kuma100 chakuti vamwe vakazviita izvozvo kungounganidzana vanosungwa zvekusungwa zviya. Iva havasungwi sezvo famba sei. Takaona vatemba muriso vachinzi vatyora kozero dzeCovid vaita musangano nemajournalist vakasungwa musumo umwe chete vakafuma vachibuda. VMDC vakazviita vanogariswa muchitokisi kana mwedzi wese. Taona zveVMDC vachisungwa vachinzi vachita zvekuvingwa neputi. Toda kumbobvunza kuti zvinenge zvichifamba sei, nyika yacho ingafambawo sei kana muchidaro. Kuita zvinhu zvine utsinye zvinooneka pachena chaipo chaipo. Zvinhu zvinoita vanhu vakaoma. Vamugambe vai vainani chaizvo kuti dzimwe nguri vaiuti vakaonawo vairerutsawo zvimwe. Vakuru vatitambudza zvokuti hamene kuti tiosvika kupi.
Makadini makadini pastudio 7, tinokutendai tinokutendai nemabasa amuri kubata, mabasa makuru ekudzidzisa nyika, kudzidzisa pasi rino, nhau dziri kuitika pasi rino rose. Taura hangu ndichida kuuya uchidza avo vakataura vachiti ndivakomicho kuti zvamakataura vakomicho, garai makazvibata kamu 2023 nokuti muchaona kuti hapana chamuchabata. Zvinhu zvose zvamakati ndezvenyu, muchaona kuti muchashaya kana chimwe chete chamuchawana nokuti vene vazvo zvinhu izvozvo vachatora zvese. Hatisiri mapenzi baanofurirwa nokutaura kwembwende. Isusu tichavhotera vachamisa, tichavhotera vachamisa, tichavhotera makanzelers avachamisa, tichavhotera president chamisa, tichavhotera maMP nemasenators avachamisa. Tiri kuno kuSouth Africa kubudikidza ngokutambudzwa ndimwi pamwe chete neZambia. Asi kamu December wa2023 tichakoromoka tese. Takananga kuZimbabwe tichindotsigirana nevatakasiya vari kukumusha munharaunda yese yeZimbabwe kuti titsigire vachamisa. Saka zvose zvamakataura zvamakati ndezvenyu, garai makazviisa mukati mehana yenyu kuti muchashaya kana chimwe chete chemuchati ichi ndechenyu. Ndotokuyambirawo zvangu kuti dai maitoregedza kutopinda maelection acho a2023 nekuti muchazonyara. Saka rambai makabata mashoko enyu. Imi vakomicho tinokumbira kuti muise zvido zvevanhu pamoyo. Saka batai masoko enyu kuti vachamisa ndo vatichange takamira nawo isu nehama dzedu dzose muZimbabwe. Tatenda.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mamiriro ekunze anga asina kunaka akakonzerwa nekunaya kwechando chakawanda pamwe nekutonhora kwakanyanya mune mamwe matunhu emuAmerica zvinonzi zvakavharisa nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 dzinodarika zviuru zviviri uye kukanganisawo kufambiswa kwenhomba dzinodarika mamiriyoni matanhatu dzaifanirwa kunge dzakaendeswa kumatunhu ose enyika ari makumi mashanu svondo rapera. Izvi zvakaziviswa nechipangamazano chikuru kumuzinda weWhite House vaAndy Slavitt nemusi wechishanu chapfuura pamusangano wavakaita nevatori venhau. Chando chakanyanya chakapararira nematunhu akawanda munyika iyi kubva musi wa14 mwedzi uno, izvo zvakavharisa migwagwa nekutadzisa ndege kufamba matunhu akawandawo seTexas, Oklahoma neArkansas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari ku North Carolina kuti tizeye nezvenyaya iyi.
Winter storm yaitika ikabata vana Texas, Oklahoma, Arkansas yaka disrupt supply chain ye vaccine. Saka nomba yanga ichifanira kunge ichibayiwa vanhu kunana Texas nedzimwe nemamwe mastates like vana Oklahoma paita madelays nokuti masenders mamwe anga akavharwa sezvamataura 2000 or so. Saka what that means is panning power to now to catch up when you know in the next coming weeks, but tirikunzwa ne administration yava Biden kuti they are prepared for this kind of eventualities.
Tichitarisawo iyo nhomba tinonzwa kuti ine upenyu hwainofanira kunge ichigara isati yakanganisika. Iko kukanganiswa kwayakaitika, kufambiswa kwayo nezvimwe zvese, hakukanganiswo here upenyu hwayo?
Pakunzwisisa kwandinoita vakanemere mubvunzo wakanaka chose. I think disruption ya supply chain haina kunge ya disruptor in terms of make sure kuti nhomba pairi kuchengeterwa pakakwana, because tinoziva kuti vane marefrigerated trucks and other things for my contingencies. So from my understanding, it's not like it's going to be wasted just because by the disruption. I think they were still able to maintain kuti inge iri viable kana kuti isatsakatika nenyaya yekuti by the disruption.
Munozoona here vachikwanisa kunge vachibata nguva pakubaya kwavo vanhu nhomba?
Pakunzwisisa kwandinoita administration ya Biden yaiti 100 million shots in 100 days, first 100 days. I think my projections aripo ndeyekuti they should be able to do way above the 100 million shots before the storm. Of course, storm yaiita slow things down a little bit, but I think that original target, they should still be able to meet it, particularly as they open up mamwe masenders ekuti vanhu vabayiwe nhomba mumastates akasiyana-siyana. And kana all production ikaramba iri up like they are expecting, and more vaccines kana dzimwe nhomba like vana Johnson and Johnson zvichiva available, it means the supply inoramba yakakwira. Saka handinoexpecta kuti 100 million shots in 100 days is going to be achieved. Whether they'll be able to do much more than that, it remains to be seen.
Ko panyayo yemamiriro ekunze, munotarisira here kuti kunze kunenge kwanaka zvekuti vanokwanisa kudzokera mukuita basa ravo sezvamuri kutaura izvi?
Ndinofunga kuti zvinobva nenzvimbo. Kunana Texas, it might take a little bit of time nenyaya yekuti pakadisruptwa water supply and other things, so it might take a couple of weeks for things to be back to normal. Asi ku the rest of the country, you know, it should be as expected, because chando chunu chatagara chiziva kuti chinowanda kumamwe maareas emuno muamerica. Saka mapreparations they have been like that, you know, mindful of the fact that kune nzvimbo dzinotonhora dzichaita chando chakati wandei. Asi I don't think it's gonna be a big factor going forward. Of course, you can never predict kana get after another big storm like yaitika Texas is also going to be disruptive. I'm hoping that won't be the case.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga vari parunhare neStudio 7 vari kwakare kuNorth Carolina muno muAmerica. Tungutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Matunhu akawanda emunyika otarisirwa kutanga kubaya nhomba yekudzivirira utachiwana hunokonzera COVID-19 nhasi. Hurumende inozivisa kuti nhasi izororo rezuva revechidiki reNational Youth Day. Nhengo dzeMDC Alliance 12 dzakasungwa kuchinhuwo ine mugovera dzotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichiti moswera zvakanaka pateereri.